Vemakere ke ava vafora kubva patownhouse kuenda kuHarare Gardens vachikurudzira kuti nyika iite sarudzo dzakachena dziri kutarisirwa pakati pachikunguru nanyamavhuvhu. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vanoti vakakoka makereke akawanda mukufora uku.
Saka takakoka makereke ese emuno muZimbabwe kuti tifambe tiratidzire mukati menyika yeZimbabwe kuti chatinotsvaka ndechekuti tive nemaelections ane runyararo. Runyararo gunopfuura kuti vanhu vangurova nechete asi runyararo pakuti vanhu vanzi vakasununguka kuti zvavanonzwa zvakanaka kuvaka nyika yekwedu.
Vaendera mberi vachiti Zimbabwe Council of Churches ine makereke anosvika 26 ange akaungana pakufora kwanhasi. Sachigaro weCommission inoona nezverunyararo yeNational Peace and Reconciliation Commission retired Justice Selo Maselo Nari vauyawo kuzotsigira hurongwa uhu vachikurudzira runyararo pakati pemapato ezvematongerwo enyika.
Ndiyo kutsigira peace. Awa basa redu seCommission ndiro kuunza runyararo kuvanhu kunyika yese hurumende kumaindividuals tiri kutsvaka runyararo. Saka ndauya pano sachairman weCommission kuzovatsigira.
Chirongwa chekufora nekukurudzira runyararo ichi ndechekutanga kurongwa nesangano reZimbabwe Council of Churches uye vanhu vakawanda vapinda mukufora uku. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirimudzamiri.